mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati gore rinoranga rakavaomera zvikuru vakati zvavakuwedzerwa nekukwira kwemitengo. Vahomwe vati mitengo yechikafu chinodyiwa nevanhu zuva nezuva ndochiri kunyanyokwira.
Mitengo mamiriro akaita izvizvi hazvinatombomira musha. Nezuro chaishai takatopinda kuona kuti nyama yakakwira zvisingaite. Ndinofunga kuti $9.80. Hazvitombofadza, tichatsara kuti gore neranga rakatooma zvakanyanyisa. Isusu sevanhu vanozviitira mabasa avo tinoenda kuti kamari kakako nekrismas yatirikupinda kuti dheinoi towana zvinhu zvinenge zvakati chipei. Asi zviri kutorwadza, hatina mari yacho, asi at the same time zvinhu zviri kudhura zvisingatoiti upfu chaichaiyo. Neyekuzvigaya nekuzvigaya kuti ugaise bhagidhi yavatokwidzawo futi mitengo. Saka kwese tongoti tapinda pfumbu. Tandati pamwe zvavapinda purezidendi Mnangagwa nyowani zvichasiyano nemazuva amugabe.
Mumwe ari mune zvematongerwo enyika uye ari mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vati Kisimusi kuvazhinji ichange yakaoma zvikuru nekuda kwekukwira kwemitengo yezvekudya. Vati vaivakurudzirawo hurumende yavaMnangagwa kuti ione zvaingaita panyaya yemitengo kuti varombo vawanawo chikafu chekudya.
Christmas yevanhu veZimbabwe ichange yakaoma nekuda kwokuti mitengo yakakwira zvakanyanya. Enda pana chatichaitwa nehurumende yavaMnangagwa kuti idzikise mitengo inova iri kuramba ichikwira kusvika pazuva ranhasi. Zvazvoratidza kuti vanhu tichatambudzika panguva yeChristmas kuti tidye nyama kana kuti tidye chingwa nokuti mitengo nokukwira kwemitengo kwayakaita. Chiri kunyanya kutibata sevana veZimbabwe ndechokuti nyama yakakwira zvokusvika kuma$9 per kg, zvinoreva kuti varombo havachadye nyama. Chingwa chakakwira chikadzikisiwa, asi zviri kuratidza kuti zvinhu zvese mumashops zvakakwira zvokudya, zvichaita kuti varombo vatambure varege kuwana zvokudya. Saka nokudaro tinotarisira kuti dei hurumende iripo iyi yachiratidza mazino, asi pari zvino hapana chavati varatidza. Tirikungozviverenga mumapepa, hapana patiri kuona kuti vatanga kufamba nendima kuti vasakure ndima yavo, nokuti totarisira kuti vachivhura indastry vachiisa vanhu kumabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vaFarai Maveza vati kusvika vemabhizimusi vawana mari dzekunze zviri nyore, matambudziko eupfumi haagoni kugadziriswa.
Dambudziko ratagara tiinaro inyaya yekushayikwa kweforeign currency munyika yedu. Saka dambudziko iroro ndiro rinoda kuti hurumende igadzire. Ende dambudziko rekuti harisizogadzirika nemazuva mashomanana. Zvichatitorei nguva hurumende ikadaita mashortcut inogona kutozoti tangira futi zvemamwe matambudziko. Saka nyaya ichatoda kuti tive nemwoyo murefu kuti kusvika zvanyatsogadzirika.
Zvimwe zvezvanyanyokwira zvinosanganisira nyama iyo yava kuvavarira kusvika $10 pakirogiramu, mazai makumi matatu aiita $4 ava kumadhora mapfumbamwe zvichikwira pamwe nemupunga nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.